Vachitaura pamunamato waitwa pamba pavazindove avo vakashaya nechitatu, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vati zvinosuwisa kuti vazindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kukura ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer. MuZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Zvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchingoita dambudziko kazhinji kachona ndokupera kwazvo. Saka tinosurukirwa zvikuru, takasikirwa tiri kuchema kuti asi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichichingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika pari nani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaEdgar Munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matanho ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matanho akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti nzvongonzvongo wekurapa kenza chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti ndezvacho dzinorapa kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Katwayo, avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Zvarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington Zindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo, tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira kuitira kuti zvido zvavo zvionekwe zvichicherechedzeswa zvichiitwa real life.
VaProsper Tiringindi ndemumwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaerano nokushanda nezemayouth, nokuti munhu aishanda nevanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitical party ipi, uyezve anga ari munhu aifarira navanhu. Saka semayouth ezimbabwe tinochise vanhu kumasvingo tarasibwa nenhengo yeYouth Forum vaWellington Zindi.
Munyori muMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati vaZindove munhu afa achirwira kuona kuti Zimbabwe yavana utongo hwejekerere.
Hazvichatinetsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana watinge tichikwanisa kuriita. Zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatiri kuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika kubva kuzvimbovasungata zvatinoziva zveZANUPF. Saka tarasikirwa zvikuru kwazvo.
Mutauriri weNational Constitutional Assembly Mamadou Chiwasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Sangano ravaZindove reYouth Forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika, utano, tsika nezvimwe, uye vaZindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri. vaZindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwaZindove kuBikita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.